Wakutora.
Mira, shitanga.
Nasi ndiro zuwa mwana wedu rudo pachatanga ushika shikafu chisiri mukaka. Uyu rudo uyu. Hello, it's a hello.
Hataura nye challenge cha.
Nasi tirukita challenge kona kuchikafu chip cha chavu makuchika.
Pane 3, chamdara wake saza dete ni mtu wenyama kana kuti sireo ya mai wake.
Kana nangarambu ya wake.
Atitudwa mfungira, tishamusia kutasarudzi ega.
Akashipa ka 1, muridzwe shikafu anengaruza.
Chatangane chamdara. Uyu mwanasikana asimuzora chipunu na baba wake, chipunu chine tusadza rwakanyiwa nemuti wenyama. Samuera shumba, mwana uyu tinoziva kuti achabva avhuma. Anodya here? Mirai tione. 1, chikafu chaiso mukanwa, chaiso mukanwa. Anofinyama kumeso. Anomedza here kana kuti kwete? Svipa, baba vabuda mujao.
Chimpa changu, asi saita zvoice role.
Sei.
Aiwa shanda, da kuti kana akura azoona video iyi, muso anochata.
Wakutofunga urodze mwana wangu ke?
Haiwe manu kani.
Anopo wapuru webota rembepa, baby cereal, mwana sikana sekerera, asekerera, anikari kuchifarira ichi. Maiwa wina irava, chaveringa kushika ku 3, mirai tuone, moti, chishikafu chichiri mkanwa, piri, vateririvadiwa, chikafu chashwipwa, maiwa ruza.
Ndinda kuitao, chikafu chambuya, nangara kamecho, anoshikere msikana uyu, chaveringa kushika 3, 1, 2, 3!
Yeah! Mambo yava wina!
Parola vitu ya chana tuwa bere kiwa kia vai benga.
Bipi yako ili numo?
Isha mwari, andisiku gona. Wanzuko shatua uruwa na chiremba.
Ndaita kungini chewa mbundira.
Mwana wangu kutesta negative tembi.
Wazita, isha mwari.
Ndoto tenda iwewe isha. Waindi tsuura ni kundi kurudzira.
Uno kurudzira anonzi waka?
Uchiri kuyehoka ndichiramba kana kuenda kuskero.
Hanzi kure. Mkwidza wacho wakanyanya. Iwe! Iwe, tino disturba mamwe.
Uri kupedza basa nguva.
Ndatopedza so?
Nasi ndiri kuda kukutengera machips nemasamusa patika uye pamaruza.
Iwe, kozve good nutrition watosiya?
Haiwa, zvanasi chete. Nasi tiri kupemberera.
Sha, usamire kuchengetedza utano. Tiri kuda kuti urarame, uone mwana wako achikura uyu.
Zvinonda ane tariro yekuti zvinoitika.
Wanzwisisa kaka kuti mwana achitanga chikafu manje iko zvino, hauchamupi mukaka wako nenyaya HIV.
Ndapabata.
Saka kudya kwemwana kunofanwa kunge kwakakwana.
Izvezvi ndini ndava mazvikokota wazvo. Kufunga kuti ndini here mukadzi uyu aigara achichema achizvinzwira tsitsi.
Vanhu tine zvakawanda zvatinogona muupenyu. Tika kunda kapfungwa kekutyaka.
Taura hako. Zvinonda akugadzirira upenyu hwangu. Ndiri kufila kakunge hapana kana chandisingakwanise kuita.
Blas, matenga mota, zvino chinetsa kudai.
Takaseva mari kwenguva yakareba sha.
Imagetsi mudhara.
Waita hako prince.
Ko gulezwa rikupi kona ru?
Ndanosiya ku weekend kwa mai vavo.
Ka life ke muta kunenge kudada so.
Kana iwe ndakonda graphic ya kubasa kwangu.
Sure here.
Usakurumidze kufara. Ndere kungoti wakamirira kunyora futi.
Kana rikutsvaira, akarikutsvaira ndinoridai.
Iri manje ndire night guard.
Ndinoda ngoma, ndinoda.
All right. Saka unoya kubasa kana ndokuradza munhu wacho.
Blaz, ndima kudraiva.
Ndototenda chido. Unoziya mukadzi uyu endikurudzira achindipa ma ideas ekuseva mari.
Sure.
Imba inoka ndiyakatoibata kubva pamwana anofunga kuti what's best for mwana, what's best for inini futi.
Asine mumwe makaruisa pamwana.
Nyaya iyi yange iri kugara uine information. Mwana ane albinism. Pekutanga ndaitotyawo chero inini.
Konumbu. Maisatika here kuti mwana wevanhu akawana chinomwana?
Ndaitya. Asine kuenda kwataita kuskero nekuverenga kwataita about good nutrition. Ndaitota kunge neni ndoni nhumbuka.
Zvenyu mudhara, zvenyu.
Iwe uchitanga graft so, zvako zvinobva zvavhurikawo.
Tichombodaruka.
Saka zvanga zvanzi na senior sister titaure.
Ndivo vandituma kunewe.
Handidi kunyepa. Nhumbu uri teenager, mazino mwana wamai. Unoshaya tariro muupenyu. Pfungwa idzodzi dzekuda kuzviuraya.
Zvino zvaanani hazvo. Asi ndizere nokutya. Kurwadziwa kuti ndaitiswa nhumbu ndikarambwa.
Wakabukisa here?
Haiwa.
Enda uno Wambobhukisa shamwari. Ipapo usatomboita zvekutamba nekuti rubatsiro rwakawanda unowana ikoko nekuonawo vamwe madzimai. Inini ndipo pandakatanga kuti bengenu.
Manje nepast yangu ndinotya kutestwa ini.
Test haimanikidzwe. Asi manje zvainoita unotanga waitwa counseling uchinyotsobatiswa kuti kana uri negative bo kana usiri ibo futi nekuti unenge wakukwanisa kuita PMTCT.
Ndochi ichocho
chirongwa chekuti udzivirire HIV kumwana but kuti uchipinde unofanira kunge wakateswa.
Okay, zviri kumeka sense.
Chimwe chinhu futi chikafu, good nutrition. Mwana wakatakura uyu ari kutovakika mudumbu. Chikafu ndicho chinobatsira kuvaka. Zvese brain yemwana, nengo dzake dzese dzinoda chikafu chakakwana. Iwewe uchiita ma exercises.
Maria chikafu waiwanepi?
Ndinogara nevabereki vangu. Zvichiri kutsanga panga pakaipa. Mudhara achiti pese paendiona anga aine manzwi anorwadza ekutaura. Aida kuti ndirorwe. Garden rakuyevedza nhasi kumba. Ndindakaritanga nefriend yangu. Ndaiziva kuti ndichada muriwo, macarrots, zvimwewo zvaizotengwa, but pangu ndaita.
Ko baba wemwana wako?
Haana chakandibatsira nacho uyu. Nanhasi ufunge.
Pakaipa.
Unoda support yema friends nehama. Sister vakati vari kuda kutsanga support group. Uipinde.
Ndinoipinda.
Ezvino uri kutya. Vabereki vanogona kunge vari kutaura zvinorwadza. Taura nevamwe. Tsvagawo mazano. Pauri pakaoma. I know, but unopapfuura apa. Unonyatsopapfuura ufunge.